Yakafamba zvakanaka asi pane zvinhu zvishoma zvanga zvakasiyana nemamwe makore. Chekutanga ndechekuti former President Trump vakanga vasipo. Kazhinji zvinowanzoitika kuti mumwe abuda muofisi anoperekedza president mutsva. Asi vaTrump vakanga vasipo vaita rally yavo. Chechipiri ndechekuti kwakanga kusina veruzhinji vakaungana nekuti kune dambudziko recoronavirus, saka yakangoitwa iri chidimbu kune vanhu vashoma. Asi chimwe chakasiyana ndechekuti takaona veruzhinji vanhu vatema nevamwe vazhinji vasiri varungu vachipa maspeech nekutaura, pamwe chete nemusikana wechitema ane makore 22 akaverengera president poem yake. Tikaonawo mudzimai wekutanga apinda muthe highest office muamerica, Vice President Kamala Harris, vakaitwa swear in na Justice Sotomayor. Saka zvanga zviripo zvizhinji zvinonakidza zviri kurakidza kubudirira kana kuti kuenda mberi kwepolitics dzemuamerica.
Makanzwa sei muchiona amai Kamala Harris vachitoreswa mhiko vachinzi Vice President of the United States? Makanzwa kudini muchiona izvi?
Still munhu anodzidza zvenhau dzepolitics, takafara kuti tava nezvitsva zvekutaura nezvazvo. Asiwo semudzimai munhukadzi muno muamerica wechitema, takabva tanyanyisa kufara uyezve tichiratidza vanasikana vedu kuti ndizvo zvamunogona kuzoitawo muupenyu. Aiwa, takafara.
Pane zvakataurwa navaBiden vapedza kutora mhiko yavo, pane zvakakubata here? Vakati chii vaBiden?
Vakanyatsosimbisa kuti kunyange nevasina kuvavhotera pasarudzo dzakapfuura vachazenge vachiva president wavo vachivateerera. Vakataurawo ivo kuti makore apfuura, four apfuura, nyika inonge ichinetsekana nenyaya dzerusaro raganda zvakanyanyisa, zvinhu zvavachiedza kugadzirisa pamwe chete nekugadzirisa upfumi hwenyika.
Ramangwana ravaBiden richafamba sei? Munoona sekuti vachakwanisa here kuyananisa mativi maviri aya anoita sekuti ari kukwikwidzana muamerica munomu?
Ndinoona sekunge basa ravo rakavawandira mberi. Tinogona kunge tanga tichifara nekupemberera nezuro, asi chokwadi ndechekuti vaya vakasarudza president Trump vazhinji vavo havasi kufara. Handione nyika ine kudzikama mumazuva anotira. Ndirikutoti chokwadi ndechekuti zvinhu zvinenge zvakaomera vaBiden.
Kana mukawana mukana wokutaura namai Harris, chii chamungataura kwavari? Chii chamungavaudza?
Chekutanga kunenge kuri kuvakorokotedza, chechipiri kunenge kuri kubvunza kuti zvii zvavaichiitira madzimai. Tinoziva kuti America inyika yakabudirira, asi ndiyo imwe yenyika shoma shoma dzisina rubatsiro rwadzinopa kuvanhukadzi. Saka zvinhu zvatinovabvunza izvozvo, uyezve kuti ivo vachishandisa chigaro chavo sei kubatsira nevanhukadzi vanasikana, pamwe chetewo nekuunganidza nyika pamwe chete.